manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 16, 2021 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya nechirwere cheCOVID-19 vamwe makumi mashanu nevatatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi
Zvino takabva tisina kudya muno tisina kudya nekuti vari kuti bhajeti yavaya nemari tanyimwa hakuna chatinake hapana kana chiripo nekuti tisitotsvaka kana chipendi kana
vanhu vanodarika makumi mashanu vanga vari muupoteri muBotswana vanosiya vakandwa paPlumtree nehurumende yeBotswana Amnesty International inoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya neCOVID-19 vamwe makumi mashanu nevatatu kana kuti 53 vachiwanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana manomwe ane gumi nemumwe kana kuti 2711 vakavhenekwa nezuro wakare uwandu hwevanhu vafa hwakasvika pachiuru chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 1550 uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere hwakasvikawo pazviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 37,422 bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu zviuru makumi maviri nechimwe nemazana matatu kana kuti 21,300 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 nezuro aka ndekekutanga kuwana uwandu hwavanhu vakadai huchibayiwa nhomba zuva rimwe chete kubva paparurwa chirongwa ichi izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga wasvika pazviuru mazana maviri nemakumi mashanu nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi matatu nevaviri kana kuti 252,932 vanhu zviuru zviviri nemazana mana ane makumi mashanu nevatatu kana kuti 2,453 vakabayiwawo nhomba yavo yepiri izvo zvakasvitsawo uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru makumi matatu nezviviri nemazana mapfumbamwe ane makumi mana nevapfumbamwe kana kuti 32,949 nyanzvi mune zveutano vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti nyaya yedzidziso pamusoro pecovid-19 inofanirwa kuramba ichienderera mberi kuitira kuti paderedzwe uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere ichi ngatinzwei vachitsanangura
ndingade kuti nyaya yedzidziso inofanirwa kuramba ichienderera mberi vanhu ngavarambe vachipihwa dzidziso maringe nezvinonge zvichitarisirwa kuti vange vachiita kuitira kuti tirambe tichideredza uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 uye tirambe zvekare tichideredza uwandu hwevanhu avo vari kurasikirwa nekuda kwedenda recovid-19 saka nhau yedzidziso inofanirwa kuramba ichienderera mberi nhau yedzidziso inofanirwa kuramba ichitekeshera isvike kune munhu wese wese zvake
kune vamwe varusike vari kuti kubva zvanyevenutswa mutemo welockdown vakawanda havachatoteveri nyaya dzekuzvidzivirira idzodzi munoti
kune dambudziko guru re kuteedzerwa kwemaguidelines aya eWHO tirikuona kuti veruzhinji iye zvine zvichero nepapi nepapi pauri kufamba vanhu vazhinji vavarairwa vamwe kana mamaski acho havachanyatsombopfeka vamwe anenge ari muhuro toenda kumabhazi kuti tikona kuti dzimwe nguva nekuda kwekuti zupo riri kukurirwa sezvo vemakombi vasina mapemitsi ekuti vange vari pabasa mabhazi emazupo iwavo tirikuona kuti ari kutsindira vanhu mabhazi imomo hamumbotedzerwa maguidelines ewho aya michato yava kuitika zuva nezuva ukaenda mumadzinhamo imomo vanhu vanenge vachitodarika namba yevanhu 50 yakatarwa iya ndovatinoti masuper spreaders iwavo tiri kuona kuti paita dambudziko
totarisawo nyaya yekubayiwa nhomba varusike tinoona kuti nezuro kekutanga kubva chirongwa chaparurwa vanhu vanodarika zviuru 21 kana kuti over 21,000 vakabayiwa nhomba yekutanga zvii zvamungataura pamusoro pazvo
tingati zvinofadza zvikuru kuona vanhu neuwandu hwavo vachizvipira kuenda kunobayiwa nhomba yecovid-19 izvo zvinotiratidza kuti veruzhinji vave kugamuchira nhau yekubayiwa nhomba iyi asi zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti nyangwe munhu uchinzi wabayiwa nhomba hazvichareva kuti hauchatevedzera maguidelines tichida kukurudzirawo zvekare ivo vacho vari kubayiwavo ngavachiitawo kaivawo vashambadzi veshoko zvekare kuitira kuti tirambe tichiwedzera nhamba yevanhu vari kuramba vachiuya kuzobayiwa nekuda kwekuti tinofanira kunge tichibaya vanhu vanosvika 10 million saka kuti tikwanise kubata nhamba iyoyo yekubaya vanhu 10 million tinofanira tichichero mumwe nemumwe aakunzwisisa kukosha kwenhomba iyi yecovid-19 angava messenger anokwanisa kufamba achinokurudzirawo vamwe kuti handei tinobayiwa nekuda kwekuti tikasabayiwa neuwandu hwedu kudzivirirwa kwedu tese kunozoramba kwakaderera
vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7 vanhu 53 kusanganisira vana vadiki 20 avo vanga vari muupoteri muBotswana vasara pamhene mushure mekukandwa nezuro manheru nehurumende yeBotswana pamuganhu weZimbabwe neBotswana paPlum Tree. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotaura kuitwa musengabereko kaitwa vaimbowo muupoteri ava pamuzinda weDuku Refugee Camp nevebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana. Vachitaura neStudio 7 mumwe wavo vakaitwa musengabere nezuro manheru pamwe nevamwe vavo vaimbowo muupoteri ava vabozisi munyoro vanoti vakasimuka kuBotswana nenzara ndokurana nayo pabhodha rePlum Tree vasina kana chekufuga.
Botswana takabva tisina kudya muno tisina kudya nokuti vari kuti bhajeti davaya nemari tanyimwa hakuna chatinake hapana kana chiripo nokuti tisitotsvakaeritibatirenemaazvina kana chisendi kana chii.
Mumwe wevaimbowo muupoteri ava baNqobizita Ndlovu vaudza Studio 7 parunhare kuti masoja nemapurisa enyika iyi ayo akanga akapakatira zvombo zvehondo akafumira kuburitsa vanhu mudzimba dzavo ndokuvamanikidza kupinda mumarori.
Munhu mumwe chete aiteverwa nemapurisa mana apa takamutswa mambakwedza chaiwo kuti tidzoserwe kumusha nechisimba. Mapurisa aya aibatsirwa nemasoja anga akapakatira.
Mumwe wevanhu ava muzvare Primrose Ndaba vanoti ruzhinji rwavo ruri kuchema zvikuru sezvo vasina pekutangira mushure mekugara pamuzinda weDuku Refugee Camp kwemakore 12 vasingashandi.
Tiri kukumbira rubatsiro nekuti tanga tisingashandi kwemakore 12. Hatizivi kuti tichatangira papi apa hatina mari yekuti tikwanise kubva papo.
Muzvare Ndaba vaenderera mberi vachiti sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR muchidimbu rakaramba kuvapa kana chii zvacho nokuda kwekuti vanga vasina kunyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha sevamwe vakadzoserwa mushure mekunge vanyoresa. Vanoti havazivi kuti sei hurumende yeBotswana nesangano reUNHCR risinganzwiri tsitsi vana vakabviswa muzvikoro zvavakanga vachidzidza muBotswana nokuti zvichavaomera kuti vaendese vana ava kuchikoro.
Vana vakafanira kuenda kuchikoro asi hurumende yeBotswana neUNHCR vatinyima mari yekuti tione kuti tingatangira papi.
Studio 7 anakukwanisa kunzwa divi reUNHCR panyaya iyi Asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwebotswana vakakiso musi vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo nenyaya yekuti kune zvizvarwa zvezimbabwe zvanga zviri muupoteri zvakaitwa musengabere.
Nyaya iyi ndeyesangano reUNHCR kwete mapurisa nemasoja ari pasi pebazi rangu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezimbabwe panyaya iyi sezvo mumiri wezimbabwe mubotswana vabatira ishe mukono weshuro vati hapana chavari kuziva. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wezimbabwe Network for Social Justice Vatendai Mbofana vanoti maitiro ehurumende ebotswana anokatyamadza, vachiti dai vanhu ava vapiwa ugari hwebotswana pane kukandwa mukanwa mamupere.
Convention yemahuman rights nemaasylum seekers and so it's being defiled left, right and center. Hapana munhu aropewa maraiti ake. Vanhu vaya vafa vamugara muzimbabwe iye zvino vakauya mangwana vanenge vachipinzwa mujeri.
Vanhu vakawanda vanga vari padhuku refugee camp vanoti vatsigirwe bato guru rinopikisa remdc avo vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 apo nyika yakanga yakatarisana nedzokoro resarudzo yemutungamiri wenyika. Mazana nemazana evanopikisa vakakuwadzwa, vamwe vakaurayiwa, misha yavo nezvipfuyo zvikaparadzwa mumhirizhonga iyi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Mutoro wedu naThomas Shiripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro raparurwa nesangano iri nhasi, iro riri kudaidzwa kuti We Are Like Stray Animals, rinoti pane zviuru nezviuru zvevanhu munyika zvisiri kukwanisa kuwana fundo, mabasa pamwe nekurapwa sezvo vanhu ava vasina mapepa ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Gwaro iri rinoti vazhinji vakatarisana nedambudziko iri vanhu vane dzinde kunyika dzakaita seZambia, Malawi neMozambique, avo vakauya muZimbabwe vachizotsvaga mabasa. Gwaro iri rinotiwo vamwe vanhu vakatarisana nedambudziko rekushaya mapepa aya vanhu vakafirwa nehama dzavo munguva yegukura hundi. Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri, mutevedzeri wemukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica vamuleya Mwananyanda vakurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya idzi kuitira kuti vanhu ava vakwanise kuenda kuzvikoro, kurapwa pamwe nekutsvaga mabasa vaine magwaro ose anodikanwa. Imwe nhengo yeAmnesty International vaLloyd Kuvea, avo vakatungamira tsvagiridzo iyi, vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kunanganisa mutemo weCitizenship Act nebumbiro idzva remutemo yenyika kuitira kuti vanhu vakabva kune dzimwe nyika vakwanisewo kuwana zvitupa nemagwaro ekuzvarwa.
Dai vagadzirisa kuti Citizenship Act ifanane neconstitution, because muconstitution imomo iri kubvumidza kuti munhu anogona kunge aine citizenship yekuMozambique nekuZimbabwe. Tinodyidzana ka pachezvidoko, zvakashata here? Ndo chimwe chishuo chedu.
Vakuvheya vakurudzirawo hurumende kuti ipewo magwaro aya pasina mibvunzo kuvagari vekumatunhu eMidlands neMatabeleland vasina magwaro ekuzvarwa nezvitupa kuburikidza nekufirwa kwavakaitwa munguva yegukura hundi.
Dai hurumende yedu yakwanisa kutibatsira kuti vanhu vari kumatabeleland vakarasikirwa nehama dzavo panguva yekugura hundi vakazotadza kutora mabhesiti kusine zvitupa, hurumende ngaingoti munhu wese angari victim, handitika chizvarwa akazvarwa nemunhu akarasirwa neupenyu hwake muma1980s uku pagukura hundi, vanhu ivavo ngavangopiwa mabirth certificate nemaid pasina kubvunza kuti baba vako varipi, amai vako varipi. Ivo vari vanhu vakaita se vakatsakatika panyaya dzegukura hundi.
Vakuvheya vakurudzirawo hurumende kuti ishandise chirongwa chekuverengwa kuri kuitwa vanhu munyika chesensus kuti pazivikanwe kuti uwandu hwevanhu vasina magwaro hwakakura zvakadii. Kunyange hazvo sangano reUnited Nations High Commission for Refugees richiti vanhu vasina magwaro muZimbabwe vanodarika zviuru mazana matatu 300,000. Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vatiwo zvakakosha kuti munhu wese awane magwaro kubva paanongozvarwa kuitira kuti agokwanisa kuwana kodzero dzose dzinopiwa zvarwa zveZimbabwe zvinosanganisirawo kuvhota.
Saka zvinhu zvinoda kuti zvigadzizwe nechimbi chimbi, especially izvi zvinoita tarisana nezvinhu zvakakosha, nyaya yesensus, nyaya yedelimitation, nyaya yevoter registration, nenyaya yesarudzo. So tinoda kuti vanhu vange vane zvinhu zvakakwana zvakadaro zvinge zviripo nechimbi chimbi.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi kutizive pamiro bato ravo nezvenyaya iyi. Asi imwe nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vakurudzira bazi rinoona nezvekutoreswa kwezvitupa nemagwaro ekuzvarwa kuti riende munzvimbo dzinogara veruzhinji richinonyoresa vanhu vasina magwaro kuti vave nezvitupa nemagwaro ekuzvarwa.
Panoda kuitwa outreach program yekuve nemamobile stations ekuti panenge pachifambirwa muma communities motikari dzinenge dzine equipment yakakwana yekuti munhu akwanise kunge achitora birth certificate nechitupa ipapo. Technology yemazuva ano zvakwanise kuitika kuti mapicture anotorwa ipapo, document rotobuda ipapo, zvopresiwa ipapo. Izvakakosha kuti mumwe nemumwe wemuZimbabwe ange aine chitupa nebirth certificate uyezve nepassport. Zvinhu zvakakosha kuti mumwe munhu ainazvo nekuti ndiko kutizive kuti panoitwa census paya tizive kuti macommunities akamira sei nekuzogadzirisawo masocial amenities nemacommunity services.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe kutinzwe kuti matanho api avari kutora panyaya iyi sezvo vati vakabatikana patavafonera. Asi vamwe vanoshanda maofisa registrar general vatataura navo vati bazi ravo rine urongo hwekuenda kunzvimbo dzakawanda munyika richinotoresa vanhu zvitupa nemagwaro ekuzvarwa. Asi vanotiwo havasati vave negwara rakati twasu panyaya yevanhu vakafirwa nehama dzavo munguva yeguku rahundi pamwe neavo vakauya muZimbabwe vachibva kune dzimwe nyika sezvo mutemo weCitizenship Act usati wananganiswa nebumbiro remutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti rambomisa kubatsira nechikafu muguta remuNigeria reDamasak zvichitevera kurwiswa nezvikwata zvevanhu zvine zvombo kwakaitwa vashandi vari kubatsira vanhu muguta iri. United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru 60 nezvishanu vatiza muguta iri nepamusana pemhirizhonga iri kuitika muDamasak, guta riri pamuganhu neNiger. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutariswa kutaura pamusoro penzira dzekukwikwidza zvine mutsindo zvichitevera zviri kuitwa neChina muhurukuro dzavari kuita nhasi nemutungamiri weJapan vaYoshihide Suga. Kubva zvavatora chigaro chekutungamira nyika munandira, vaBiden vakanangana nekugadzirisa chimiro cheAmerica muzvinhu zvakawanda pamwe nekuumba ukama nemadzisaviro eAmerica izvo zvaishorwa kana kusaitwa munguva yavaDonald Trump vari mutungamiri weAmerica. Magweta anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru kuvharirwa mujeri kwenguva ndefu kwemadzimai echidiki maviri eMDC Alliance achiti mukana wekutongwa kwemunhu achibva kumba kwake unofanirwa kupiwa kumunhu wese sezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Masangano anorwirawo kodzero dzemadzimai anoti zviri kuitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa zviri kutyishidzira madzimai akawanda munyika kuti aite zvematongerwo enyika. Gweta remumiriri weHarare West muparamende muzvare Johana Mamombe neimwe nhengo yebato ravo muzvare Cecilia Chimbiri vaJeremiah Bhamu vanoti vaviri ava vava nemhosva ina dzavari kupomerwa kumatare asi hapana mhosva yavati vabatwa nayo. Vabhamu vanoti munhu wese ane kodzero yekupiwa mukana wokutongwa achibva kumba izvo zvisiri kuitika pavaviri ava.
Tichitarisa matongerwo aitwa dzimwe nyaya kumashure kunyimwa kwavari kuitwa bheyo hazvisi zvinhu zvinowanzoitika especially panyaya dzavakatarisana nadzo nekuti mutemo wanga wavemo uchishanda kubva nekubvira wangoro kuti kana uchingo wangonenerwa mhosva chete hachisi chikonzero chakasimba chinganyimisa munhu bheyo. Zvofanira kuti zvaonekwa kuti wakatombobatwa nemhosva mumashure uye waramba kutendeuka waramba ungori mupari wemhosva. Asi mutemo haukuonese mupari wemhosva kana usati watongwa. Pari zvino vava vasati vatongwa saka vafanira kutorwa sevapari vemhosva.
Vabhamu vanoti kunyange hazvo vasingagutsikani nemitongo iri kupiwa nematare semagweta vanotevedzera zvinenge zvataurwa uye vacharamba vachidzokera kumatare nechikumbiro chavo chekuti vaviri havatongwe vachibva kumba.
Hongu hatigutsikani nekutongwa kuri kuitwa kunyanya chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kunze. Asi kana dare richinge ragura tinenge tisisina zvinhu zvatingaita. Asi kunze kwekungoramba tichidzokera kudare tichingodzosera chichemo ichocho kuti nedzimwe nguva dare richazoonawo nemaonero atiri kuita kuti riri kukanganisa pamatongero atiri kuita nyaya iyi.
Amai vamuzvare Mamombe, amai Kudzai Chiwanza vanoti kunyimwa mukana wokuti mwana wavo atongwa achibva kumba kwasiya vanin'ina vake vaviri vaanobatsira kuchengeta vari parumananzombe.
Mwana ane vanin'ina anenge achibatsirawo nemari dzechikoro nemari dzezvino manje iye zvino zvimwe zvinhu zvezvimunhu zvino zvaunotoona kuti zvinomubata kuti haasi kukwanisa kuzviita ari mufungwa saizvozvo. Musi uno ari kukotsi ndaichitotaura naye achitoti mai muri kuita sei nemari dzevana nekuti vanin'ina vake vanoda kuenda kuchikoro anga achindibatsirawo ipapo nekumaererano nekuoma kwakaingoitawo zvinhu mukati meupenyu hwatirikurara.
Amai Chiwanza vanoti zvinovashungurudza zvikuru kuti vamwe vanopara mhosva sedziri kupomerwa muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vanopiwa mukana wokubhadhariswa mari yechibatiso kana mafaindi asi wavo mwana avharirwa kwenguva yakareba. Amai Chiwanza vatiwo vanonyunyuta nemasangano anorwira kodzero dzemadzimai vachiti kunyange mwana wavo akasungwa mumwedzi wakurume unova mwedzi wemadzimai hakuna masangano anomirira madzimai akatora matanho ari kuratidza kugunununa nemabatirwo ari kuitwa madzimai echidiki maviri aya pamwe nekutyorwa kwekodzero dzavo. Asi mukuru weJustice for Women muzvare Cosette Chirinda vanoti vari kushungurudzika zvakanyanya nekutyorwa kwekodzero dzevaviri ava. Muzvare Chirinda vanotiwo zviri kuitwa izvi zviri kupinza kutya kumadzimai kunyanya echidiki zvichidzorera shure mabasa ekusimudzira madzimai kuti apinde mune zvematongerwo enyika kana kutaura pfungwa dzavo mune zvavanenge vasingagutsikani nazvo. Muzvare Chirinda vanotiwo havagoni kuratidzira nepamusana pemitemo iriko yeCOVID-19 inorambidza vanhu kuungana.
Kuna opportunity yekuita gadha nekuda kwekuti vanhu vari kusungirwa nyaya dzemacovid regulations but ndichida zvekuti nditaure kuti kutaura kuno kunotori nemadzimai akawanda anozivikanwa nekuda kwekuti taura nekuda kwekutaura kubudikira achitaura panoitika zvakaipa pamusoro pemadzimai vakati wandei vatosangana natingati matree kuburikidza nenyaya idzodzi kuti vasawanikwe vachitaura vasawanikwe vachipindira. Saka tiri munguva yakaoma seZimbabwe, tiri munguva yakaoma semadzimai.
Hatina kukwanisawo kunzwa kubva kumhuri yamuzvare Chimbiri. Studio 7 hainawo kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemutemo vaziyambiziyambi kuti sei matare ari kunyima vaviri ava mukana wokubvisa mari yechibatiso. Asi mumwewo vechidiki anotsigira bato rezanupf uye achitungamirira sangano rakazvimirira reZimbabwe Citizen Forum vaAlex Gakanje vanoti matare anotonga matongero aanoona kuti akakodzera.
Dare rinoita zvarinoona zvinoenderana neunhu hwemunhu kuti kana munhu uyu azopiwa mvumo yekubhadhara mari yechibatiso ane unhu here kana abuda kunzo vachitarisa nhoroondo yepaakambopiwa. Saka izvi hazvinei nemapato, zvinongori nematare edu edzimhosva nemagweta evanhu vacho ivava ana Sisiriana naJohana zvichienderwa nemhosva yavakapara.
Pari zvino vaviri ava vakavharirwa mushure mekusungwa musi wa5 kurume chipomerwa mhosva yekunze vakatyora mitemo yakadzikwa nehurumende yekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kubudikidza nemusangano wavanonzi vakaita nevatori venhau panze pematare vachigununa nekusungwa kwakanga kwaitwa nhengo yechidiki muMDC Alliance vamakomborera Rusivishe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Munhau dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu zvinoti Dynamos neHighlanders zviri kusangana mufinari yeIndependence Trophy nemusi wesvondo zviine donzvo rekuratidza kuti zvikwata izvi zvakagadzirira zvakakwana kudzoka kwenhabvu munyika iyo yakapedzisira kutambwa muna mbudzi 2019. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Dynamos. Ne Highlanders. Kwata izvi zviri kusangana mufinari yePresidents Independence Trophy nesvondo kwedzana masimba kekutanga kwapera gore nemwedzi inoraudzira zvisati zvatamba zvese. Zvikwata izvi zvine basa guru rekuedza kuratidza nyika yese kuti zvikwata zvemupremier soccer league zvakagadzirira zvakasimba kudzoka kwenhabvu mudariro panguva ino yecovid-19. Varairidzi vezvikwata izvi Tonerai Ndiraya naMandla Mpofu vanoti vari kupinda munhandare vakanangana nekukunda pamwe nekufadza vatsigiri vavo. Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaOliver Musongoro vanoti zvakaoma kudoma chikwata chinokunda nekugarisa kwaita zvikwata izvi zvisingatambe mitambo yazvo.
Vomana nemagarira aita vanhu vasati vapinda munhandare ka. Tatoni ndofunga gore nemwedzi yakati kutika tisati tamboita zvemabhora bhora izvi, saka hatisati tomboziva kuti ingaine ndeipi bhozi vanhu vagarisa vasati vatamba vesa.
Imweyo nhengo yevatsigiri venhabvu asi iri musangano reOrias Friends Club vaKelvin Mushonga vari kutamburawo kubuda nechikwata chichatora mukombe uyu.
Ndinofunga kuti ingatore mukombe ini ndakazvitarisa. Ndiri kutongoona kunge unonge Dynamos this time.
Boso nedzimbare dziri kupinda munhandare dzine vatambi vatsva. Dynamos ndiyo yakatenga vatambi vakawandisisa pazvikwata zviviri izvi kusanganisira vatambi vanoti Newman Sianchali, Dept Timwanjila, King Nadolo, Byron Madzokere, Tinashe Makanda naKudzanai Demera. Highlanders iyo ine murairidzi mutsva Mpofu zvichitevera kusiya basa kwaMark Harrison eri murufarowo zvichitevera kudzoka kumusha kwaJoel Ngodzo uyo akatora mukombe weSoccer Star of the Year muna 2019 apo aitambira Capes United. Vatambi vatsva Winston Mango, Andrew Tandi naLighton Chikukwa vachange vari mudariro zvekare vachibatana nevamwe vaivepo kare Arius Banda, Godfrey Makarutse na Ngobizita Nube nevamweo. Mutambo uyu uri muNational Sports Stadium kwete kuBaba Field Stadium sezvaive zvamborongwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kusvitsa makore makumi mana nerimwe chete kwenyika nemusi wesvondo Zimbabwe yawana kuzvitonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakashaya nechirwere checovid-19, vamwe makumi mashanu nevatatu vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vanodarika makumi mashanu vanga vari muupoteri muBotswana vanosiya vakandwa paPlumtree nehurumende yeBotswana. Amnesty International inoti pane vanhu vakawanda muZimbabwe vasiri kukwanisa kuwana mabasa, dzidzo pamwe nekurapwa sezvo vasina magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 16 kuMabasa 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So sile 41 years of independence. Independence ichiyene le freedom. We have 41 years without freedom.
Elezimbabwe elinanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzibuse kule mizwa ehlukeneyo ngesimo somnotho lezombusazwe.
Abanye babo ngabantu abagulayo abalama BP okufanele bathole ama tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi egami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona ngenye yezinto esihlukumezayo leyo.
Amalunga ibandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwa ndaba kamantshi kobulawayo namuhla. Ukuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi womdumo werumba uSifundo Nkala ohamba ngegama lokuthi Mazwa Mahle Super Sound Band. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi izolo kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula amachumi amabili 21,300 ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 okulinani eliphezulu labantu abahlatshwe ngelanga linye. Lokhu lolu hlelo luqalileyo. Lokhu kukhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni leyi eZimbabwe kusukela ngomhlolanja lonyaka babazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 252,932. Inani lasebetholakale bele COVID-19 lokhu yaqhamukayo eZimbabwe nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 37,422 okulinani eligoqela inkulungwane ezingamachumi phose amathathu lanhlanu 34,961 labagule basila kulomkhuhlane wona obulele abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye yalo 1,550. Elezimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye lathola uzibuse kulemizwa ehlukeneyo ngesimo somnotho lezombusazwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mhlaka 18 Mabasa, iZimbabwe izafikisa iminyaka engamachumi amane lanye 41 abantu abaningi bekhala ngenhlupho ababhekane lazo empilweni esezisengezwa layi kuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Abantu abaningi kabala misebenzi kuleli, njalo abantwana abaphuma emulini eziswelayo kabenelisi ukuqhubeka ngezifundo lapho ilizwe livaliwe nge-COVID-19 lockdown. Kuthi lalapho sezivuliwe izikolo, indleko zezifundo ikhuphuka ngendlela yesithusayo. Abaningi bathi akula okokuthakazelela ngosuku lwe-independence lonyaka ngoba abantu bethwele nzima. Okhokhela izaphu umnumzana Isaac Mabuka ngomunye wabathi kakula okokujabulela nge-Independence Day yalonyaka.
Yeah. Siyavuma ukuthi wona sesile 41 years of independence. Independence ichiyene le freedom. We have 41 years without freedom. Kusukela lapha abantu ababulawa khona ngegugura hondi kwatshengisa ukuthi i-freedom inlutshwana, i-freedom ekhona ngeyamabutho ukuthi bakwanise ukugijimisa abantu.
Uqhubeke esithi kumele uZulu alwele inkululeko yakhe ngokuzama ukubuyela kuziqondizo ezazikhona ngesikhathi abalelwa inkululeko yelizwe besiya empini.
Sathi ngesikhathi uMgabe esekhitshiwe sacabanga ukuthi i-freedom iyabuya. Into yasimangalisayo ukuthi within those days kwabulawa abantu ade bezama ukudemonstrata. Ukudemonstrata is part of freedom of expression. Uhulumende kumele avumele abantu bademonstrate as long as bengabi violent.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mavela Sikhumalo okhokhela inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Lapha eZimbabwe akula i-nation kodwa lapha kule state
and vele konapo kade bona besithi state lay i driven by i political party ayikhona intando zabantu.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo uthi inhlupho ezibhekane leZimbabwe zibangelwa izidezo zomnotho.
Ye uhulumeni usebenza gadalala ukuthi kubonakala ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa ngoba ama human rights izwe lonke nje ize kazi lonke lomhlaba wonke into eziqhakathekileyo abantu kumele behlale bengahlukunyezwa kumele behlale bethola amalungelo abo.
Usuku lweIndependence yeZimbabwe lonyaka lunanzwa ngayona le mpela viki ngesonto enkundleni zebulenjini beinternet kungelambuthano ngenxa yemkhuhlane we-COVID-19. Imicimbi yokunanza leli langa eminingi yayo ezakwenzelwa ebulenjini lonyaka igoqela umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos. Kodwa lokhu kuzakwenzakala kungelabantu ngoba eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba wonke lilwisana lokuvimba ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abotshwa ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi wobulawayo namuhla lapho aziswe ukuthi azaphindela njalo kuleli dale mhla ziku-28 kuyona le inyanga. Amalunga la ayisishiyagalolunye avalelwe ejele yekhami njalo awesifazana asemlondolozi kulandela ukwenqaba kukamahloli umnumzana Sengesta Tawengwa ukubakhulula ngemali yesibambiso yebail. Amagqwetha awe abameli Lawyers for Human Rights okuyiwo abameleyo abikwa esithi awakaziswa ukuthi ukuthethwa kwecala awetheswayo elokubangela udlakela kuyaqalisa nini. Abayisishiyagalolunye laba babalisa onkosazana Sibongile Banda Lobusi Moyo nabomnumzana Tinus Nkomo Mongameli Mlotshwa Akim Ndebele Welcome Moyo Maxwell Nkomo Nkosinathi Ncube Lo Levison Ncube. Ilunga laleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo uthi bakhathazekile ngabanye ababotshiweyo ngoba balezinyalo kanye lezifo ezithile njalo abafinyeleli ezempilakahle.
Mangumbonisi Gumbo oyemthwakazi Republic Party, sikhathazeke kakhulu ngokuhlala entolongweni kwama-members ethu awemthwakazi Republic Party angu-9 aseqeda inyanga yonke besekambi. Ama-lawyer ethu ayehambise udaba High Court ekumaviki amabili adluleyo besiyacelisa ukuthi abantu laba baphiwe ibail. Kuze kube la namhlanje abakaphiwa i-date eyokuthi indaba yabo izwakale emthethandaba we-High Court. Okuyinto esihlukumezayo thina ngoba abanye babo ngabantu abagulayo abalama-BP okufana ukuthi bathole ama-tablets kodwa abawatholi ngenxa yokuthi ekami khona ngale abalawo amaphilisi. Njalo asivunyelwa thina ukuthi sihambe siye babona. Ngeyinye yezinto esihlukumezayo leyo esifisela ukuthi ingabe ngalesi sikhathi sebekhululiwe.
Amapholisa abevalile izitalada ezinye kobulawayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lingabe lilibandla elilodlakela yini kumbe okukhangelelwe ukuthi abantu bengabuya ngobuningi bezophazamisa umsebenzi womthethandaba lamapholisa?
Ye, siyananzelela ukuthi nsuku zonke nxa kuzaba le court appearance yamalunga eMthwakazi Republic Party amapholisa abamaningi edolobheni bavimbe le ndawo eziseduzele Red Gold Court. Khonokho sinanzelela ukuthi bakwenzela ukuthi bayethusele amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ukuze angafiki e-court njalo angancedisani lalabo ababe bebotshiwe ngokubakhuthaza bengena e-court. So insuku eziningi vele siyalishwa khona ukungena e-court and khathesi basiyalisa lokuthi sibone abanye bethu khona le ekami bavumela kuphela amaloya.
Ikusasake ngebandlala eMthwakazi Republic Party.
Sikhuluma sisenze nje sivela emapholiseni eSouthampton ngapha kobulawayo. Sisiyacelisa ukuthi kube le march ngesonto okuyikho kubonisayo ukuthi hayi amalunga ebandla azimisele ukusebenza. Awakhathali noma ngaze bazame iphi imizamo, ngaze basibophe, ngaze basipulale, hayi amalunga azimisele ukuthi kusetshenzwe. khona sibili kunzima ngoba khathesi umongameli wethu uhlala engakhululekanga njalo esesabele impilo yakhe, kodwa akutsho ukuthi iMRP izayihluleka ukusebenza kahle kahle. Khonoko yikho kuzayenza ukuthi sisebenze kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi abantu laba bayasincindezela kulona leli lizwe, kodwa asizi ukukhathala, vele kasikhathali futhi asibuyele emuva njalo sikhangelele ukuthi ngo-2023 iZANU-PF le-MDC ziphume lapha emathebelelendi, kube sokuyimthwakazi ebusayo, kube sokungumthwakazi oyabe esekhokhela kuma-local government asemathebelelendi wonke kunye lasemiklensi.
Lowo ngumnumzana Mbonisi Gumbo, ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party, sixoxela ekobulawayo. Usenjalo umphathi ntambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele idalela ephalamende ngolwesithathu ukuthi amapholisa awahlukuluzi amabandla ezombusazwe kodwa aqhuba umthetho nxa bebotshwa. Ubephendula umbuzo kamnumzana Anele Ndebele oyebandla le-MDC Alliance obethe kungani abantu bebotshwa mahlayana. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi kulabantu abazinkulungwane lenkulungwane eZimbabwe abangela maphepha okuzalwa lanxa nje bazalelwa kuleli. Abantu labo bagoqela labo abalabazali ababuya kuleli bezedinga imisebenzi bevela emazweni afana leZambia, iMalawi, leMozambique kanye lalabo ababulawelwa izihlobo ngesikhathi seGugurawundi. Ngokugwalo olwethulwe namhla, iAmnesty International ithi njalo abantu laba baphila njengenyamazana zendle ngoba bengalazithupha ezibapha ilungelo lokuba izizalwane zeZimbabwe okwenza behluleke ukufinyelela inhlelo eziqakathekileyo ezigoqela ukuya ezikolo, ezempilakahle lokuthola izindlu zokuhlala ikakhulu emadolobheni. Umanyano we-United Nations uthi bedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 abantu abakulesi simo eZimbabwe. Ithi uhulumende kumele aguqule imithetho yakhe yobuzwe ye-citizenship anikeze abantu laba amaphepha ngoba beyizizalwane zeZimbabwe, njalo aphe labo ababulawelwa izihlobo zabo yigugurawundi emathebelelendi le-Midlands izithupha kungelambuzo. Uhulumende yena useke waluphatha udaba lwe-Midlands le-Mathebelelendi wathi usebapha incwadi zokuzalwa abantu abakusimo lesi. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli we-Southerton edalele ephalamende umnumzana Peter Moyo ngalolu daba.
Yebo mnumzana, ya kuliqiniso sibili kumbe inamba yangikhona nje ingabe isemuva kumbe ingabe iphambili okwakhathesi, ngoba into ezakalayo ukuthi akula lokishi ongatsho ukuthi kona akula umuntu ovela eMalawi, Mozambique kumbe eZambia kumbe ngapi. Kuyinto evamileyo kakhulu elizweni lethu, ngithemba ukuthi kona abantu abaningi bayazi ukuthi kona yiso isimo esilaso silodubo kakhulu kulu kazi ngabantu bonabo, ngoba ngabantu nje abayenza ngathi kumbe abala ma-rights elizweni. So ngivumelana le report Amnesty ukuthi kona kulabantu abanjalo. So mina angeke ngaphikisa ukuthi kona bayadlula khona apho kumbe bayadlula iphathi, ngokukwazi kwami mina bangadlula, ngoba even lama-reserve asibili ungahamba uyathola ukuthi kona kulabantu abanjalo kakhulu kakhulukazi.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edalele ephalamende. Sehluleke ukukhuluma lomphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ngalolu daba, kodwa abasebenza ehofisini yabohlangothi lokubhaliswa kwabantu oluka Registrar General bathi lolu hlangothi luqoqa ukuvuselela inhlelo zalo zokuya endaweni ezehlukeneyo zelizwe ukuze abantu benelise ukubhalisa bethole ingwalo zokuzalwa, ama birth certificates, lezithupha olwe mobile registration. live talk namuhla sikhangela ukunanzwa kukazibuse weZimbabwe lonyaka phakathi komomo wokumelana le-COVID-19. Sikhangele ezivela kamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa abika ubana kulomuntu ophonguvuka ubhova wabudubula wabulala abantu abayisitsheya kalombili wagcina ezidubula yena ngokwakhe wafa. Kwesinye isitishi sabenkampani ye-FedEx edolobheni le-Indianapolis esigabeni se-Indiana kwele Melika. Umqondisi wenkampani elungisa imithi yama-vaccines eye-Serum Institute of India eyiyo elungisa umuthi osekelwa la inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations owe-COVAX usecele umongameli Joe Biden wele Melika esebenzisa inkundla yokuxhumana ebulenjini e-Twitter ukuthi akhiphe imigoqo yokuthengiswa kokuphathisa ukulungisa umuthi wamajekiseni awe-COVID-19 vaccine. Umongameli Joe Biden wele Melika namhlanje wamukele ihloko karhulumende yakwele Japan esikolweni sakhe ese-White House emhlanganweni wakhe wakuqala lenkokheli yamazwe omhlaba ukuhlangana mathupha lokhu wathatha intambo zombuso ekuqaliseni kwalo nyaka. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Chad, i-Independent National Electoral Commission, yethule impumela yokhetho yezinye izigaba zalelo lizwe eveza sobala ukubana umongameli Idris Deby Itno ulakho unqoba ukuze abuse ukwehlandla lesithupha ngemva kokubusa kweminyaka engamashumi amathathu.
Manje wathi sike sizwe ukuthi abanye abalaleli be-Studio 7 bathini.
Mina ngikhuluma ngoBhengosi Masinge Ndlovu from ePhumuza esigabeni se-Plumtree. Siyathaba namhlanje umsakazi ongilalayo be-Studio 7. Namhlanje sithola ithuba ukuthi sikhulume lomsakazi we-Studio 7 ezachitha sibanda. Asiphe ithuba ukuthi sicoce ngendlela esiphila ngayo lapha esigabeni sethu. Okusihlupha kakhulu yindaba yamanzi. So we tried our business nata emfuleni but asilamgodi ngoba ama councillors they haven't given the opportunity as drill mgodi then sibabona the time bona sibe kuya kuphela befuna ukuvotela masikhuluma nabo abafiki la sesigaba even u councillor asihlale labo kathesi nje silama bridges siyakhayo sicawuthi sisosele thina siyakhila isikolo sephumuza sithethe imini siyaripotelwa bonke labo MP baripotelwa ngu-head babuya bazobona but akula action sata ngoba sasizwela abantu abethu thina abasokolayo abashangelanga neqandela sasirufela sisosa sihlanisa le nhlane uthiwa yiphuda Phumuza Development Association e-South Africa besincedwa thina siyathenga sina singena yi-labour saphinda futhi sakha ama-bridges athi ekumane uthuza noma nehal sisosela futhi ama-akukhethe testament saphinda sazodonethela futhi i-bridge businessman uvuka uDennis Banda zaliyakha futhi lezi lepha bona as government azasibonela ukuthi wabalenzayo but comes to uma-levies bafuna ukugcina imali kithi futhi sibhada ama-levies even enkomeni silendwangu sohlupho
umkhwelethi moyo wephumuza sawuthi isebhuko kodandamjena. Ayizwi libe linile kodwa pho kwezinye indawo hhayi silimele inyawo ukuthi hhayi kayisitholanga nje ongathi kuyancanga kwamumbu so indlala yena ayisozikhelizabe lokhu ikhole iqhubeki siya phambili ngoba lapho into esiyijwayele kakhulu inyawo ukuthi manje pho hhayi kayisakhulukelanga ukuphumelela njengeminyakeni siphunga ukukhangela nje amahlanga wodwa nje hayi amadlelo thina endaweni ephumuza amadlelo bekhona njengezulini nethile hayi njani kukhona mpela so inkinga ethuphayo nje kungathi umkhuhlane yathola inkomo kwesikhathi siqhula zitshaya umkhuhlane but bese sithenga imithi yakhona.
Wena-ke sikhangele khonapha-ke abantu izakhamizi zithi zikhangelele kuwe phela njengosobhuku lapho ukuthi-ke bazathiwana endlale uzabathini amantuka
kungena selokho sikhangele ugovernment ukuthi hayi ngafaka izandla sincedise kancane ngoba indlala sifile impela ayikhona hayi amanzi kodwa hayi inkomini esifweni ebesakhona maybe nxa ingasekubalekela khatshana nyana
ukunatha-ke wona njani
ukunatha hayi ebangekho-ke manje ebantwini hayi ebantwini isikhathi esiningi vele sithole nzima ngama sinapha emfuleni emangweni omude ongahamba maybe 1 hour siyakhona emfuleni uhulumende sihlala sikhalaza pho hayi ephonga ukuthi hayi nzazamkuncedisa kodwa kakayo lapho uncedise khona.
ngikukhuluma lo Joshua Dongwana Moyo ekhumuza South. Lapha silohlupho lwamanzi kakhulu, amanzi asihluphayo atholakala amadamu asila migodi nenyamazana nje ezinye zesihluphayo kona lapha ondwangu ovayindlova silaso lendwangu kakhulu. Hhayi noma singabulawa nje sibe le ndlela yokuthi singazifike sizixoshe kanjani
amabele
hhayi silimile kodwa hayi siwoma izulu libe likhona liningananyana kodwa sesukela baleka nje ubona kukuthi esifunde kuomile amabele azalanga.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 abakhulume lo Ezra Jesus Banda we-Studio 7. Kwezemidlalo wayengukaputeni waphinda njalo waba ngumqeqeshi weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uHeath Streak usemisiwe ukuphatheka kulo mdlalo weminyaka eyithoba minwembili elandelayo ngemva kokutholakala elicala lokwephula imithetho evikela inkohlakalo emdlalweni kakhilikithi. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe yinhlanganiso elawula lomdlalo emhlabeni jikelele International Cricket Council uthi uStreak uphatheke kwimisebenzi yenkohlakalo ngesikhathi eqeqesha amaqembu abalisa iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi kanye lamanye. Intatheli izindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi udaba lolu luveza obala uba kule mpondo akufihlwa emgodleni ngoba kube khona impumela esolisi yabaningi ngesikhathi uStreak ngumqeqeshi weqembu lesizwe.
Khathi esengisala sengilensolo ukubana ke kwakuliqiniso yini ukuthi sadliwa ke umdlalo lwana weCricket World Cup qualifier esadliwa iUAE ikhona lapha eZimbabwe kuma qualifiers esasiwa hosta ke sakhuthi ukuthi siye ku World Cup. Kwaba into enzima kakhulu ukuthi abasekeli bemgudlalo wekhilikithi bawu accept njalo nxa sokuphuma indaba ezinje sokuchiya kule mbuzo eminingi ukubana ke sadliwa ngempela kumbe kwakulokunye okwayenzakalayo. So hayi mina ngiyajabula ukubana ke umdlalo wethu sokuyisikhathi ukuthi ke ukugeziswe sibone ukuthi nxa siya phambili silungisisa ngapi.
Incwadi elotshwe ngabe-ICC ithi amacala amahlanu besethiswa uStreak abalisa ukupha imfihlo yeqembu kulaba benza umsebenzi wokubheja ukukhuthaza abanye abantu ukuba bephatheke kwimisebenzi yenkohlakalo ukungatsho ukuba uphiwe izipho njengesibongo ngemva kokwenza okungekho emthethweni ukungacebeli labo ababemsondelela befuna ulwazi olungathuthukisa imisebenzi yabo yenkohlakalo kanye lokuzama ukufihla ubufakazi bokuba uphatheke emisebenzini yenkohlakalo. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni leZimbabwe e-Sport and Recreation Commission ikhuphe umbiko isithi isicele abe-National Prosecuting Authority ukuba becubungule ukuba uStreak akayephulanga yini imithetho yelizwe njalo kungatholakala ukuba wephule imithetho le kuzamele yajeziswe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday kuliviki silomculi womdumo we-rumba uSifundo Nkala. Uhamba ngegama lokuthi Mazwamahle Super Sounds Band, yena ke odabuka eNkayi. Asizweni xoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Tela emakhaya awukho omunye umculo ojabulisa abantu njengwe-rumba. Namhlanje sethelele komnyama ubambile eNkayi siphethe wona lo umculo. Azithe.
Usifundo lo. Lalela. Ukusala kwandima la isikukuthi
ibizo lami uSifundo Nkala ngiphuma eNkayi eGwamba. Suke eNkayi eGwamba ngaza lapha kobulawayo. Ngithe ngifika lapha kobulawayo vele bengile talent lokucula. Ngaqalisa ukucula olomosi ndobo 3 years ngicula. Okumanje i-album leni lami lokuqala.
Ngithi ukusala kwandima la isikukuthi ashupheka.
Usifundo usebenze labaculi abaningi bomdumo we-rumba abayibo abamenza laye wathunukala ukuthi enze owakhe umculo.
Aqala ine 15 years ukuhlabela. Ngaqalisa ngeOndox Junior, ngahamba kibo Magwaza, la ngihamba ngigida imlambozi, ngihamba ngigida. So kwanithunuka kakhulu ngafunda ngazokuba lonkinga umfo wethu waselupane nguye owandithuneka kakhulu wathi mfo wethu asisebenza ngiqalisa ke ukucula kuye saba sonke ngabe sengiphuma kathe sensiba ngedwa sengiphupheleli igama elithi mazwi amahle super sound band
lakhe elitsha elitshisayo aliphekele uZulu
i-album lami lokuqala libhale imazwi amahle super sound band ingoma yokuqala ukuswela kwami imali esifile uJohan 14 uthando isiphiwo sami bazali bami imali okwangenza ngakhetha irumba ukuthi umculo lo very talentileni ngisukela lo phansi from ekhaya ngigida kakhulu so lokuphupha izingoma so igama leli mazwi amahle super sound ngaliphupha ngaliboniswa ngabe sengiqala ke iband
Sipethe indlala nje lika Mosa Mahle Super Sound Band. Abalaleli bangawuthola ngapi?
Okwamanje kathesi ingoma zami zikhona angikavile company engancedisa from ukuzithengisa kodwa but okwamanje ngiyabhoda kobulawayo ngiyapromota iCD lami. So eyabezifuna nitholakala ku WhatsApp or ku yamfonela ku number
0-168-40024.
Kwajiselo mazwa amahle super sound band usifundo nkala lo kutelo hoza hoza Friday asikokotheni sijabulene ngomculo wakhe razo nemnandikini lonke igama lami ngu Ezra Jesus Bali
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngenyanga edluleyo amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo njalo akhangelelwe ukuphindela kulo umthethwandaba mhlaka 28 kuyonale inyanga kukanti athi adinga imvumo yokutshengisela ngesonto siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekele mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.